Vamugabe vabuda munyika nhasi vachienda kuguta reMarrakesh kuMorocco kwavari kunosangana nevatungamiriri vedzimwe nyika kuti vazeenyaya dzezvemamiriro ekunze pamusangano weCOP 22. Musangano uyu unopindwa nenyika dzakasaina chibvumirano chemubatanidzwa wenyika dzepasi rino chinotarisa nyaya dzemamiriro ekunze kana kuti United Nations Framework Convention on Climate Change. VaMugabe vaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rinoona nezvemamiriro ekunze amai Opa Muchinguri Kashiri, gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vaSimbarashe Mbengegwi pamwe nemutauriri wavo vaGeorge Charamba, mumwe mudzidzi wezvidzidzo zvemamiriro ekunze kana kuti Environmental Science by University of Zimbabwe muzvare Melody Kutsanzira, vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wakakoshera Zimbabwe zvikuru sezvo upfumi hwenyika hwakabatwa nekurima uko kunobatwa nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze.
Kupiswa kunoitwa minda hutsi unenge uchibuda ipapo unokanganisa zvakawanda, unokanganisa mamiriro edu ekunze, zvekuti tinotoda kutotenda President Mugabe kuenda kwavaita kunzoko. Vaitiitira zvakanaka kuenda kwavaita kumusangano wekuMorocco, musangano wakatikoshera zvikuru isusu sevanhu vanorima.
Zvichakadai, mutauriri webato rinopikisa reZimbabwe People First vaJelas Mawarire vati kunyange hazvo musangano uyu wakakosha zvanga zvakakodzera kuti vaMugabe vatumire nhume pane kuti vashandise mari yenyika yakawanda vachienda ivo iyo homwe hurumende yakaboka. VaMawarire vanoti mari iri kushandiswa navaMugabe avo vanogaro famba nevanhu vakawanda pose pavanoenda kunze imari inogona kushandiswa kugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika.
Kufamba kunoita vaMugabe kufamba kwatinoona kuti kazhinji kufamba kusingataridzi kuti vanenge vambogara pasi nemakurukota avo votarisa vachibvunza even kugurukota rinoona nezvemari neupfumi kuti vaone kuti kufamba uku vanokwanisa kunokwanisika here. Havasi kutarisa homwe yavo, havasi kutarisa homwe yenyika, vari kungofamba nokuti vanzwa chete kuti kuno kunoda kuendwa. Saka chavo ishungu dzokungofamba, ishungu dzokungobuda munyika muno nekungombekuka, ndokuya kunongonzi kumbeya kwavari kuita. Nokuti pane zvimwe sezvakaita kumusangano ikokuko kwavari kuenda, vangadai vakangotuma mai Muchinguri. Mai Muchinguri voenda kana neumwe director wavo muministri kana vaviri vatatu, voshandisa ndege dzinongofambawo nevamwe macommercial flights. Havachasumudzi ndege yese zvinoita vaMugabe zvokuti vanosumudza ndege yese kumhara kwega kwendege yese yavanenge vasumudza kutinoti chartered plane, vanogona kubhadhariswa matax anosvika 200,000. But mai Muchinguri vakasumuka nemadirekta avo vakaenda kumusangano mumwe chete iyoyo vanogona kushandisa mari iri pasi pe20,000. Saka senyika ndo zvimwe zvezvinhu zvatingadai tichitarisa tichiona kuti hongu zvakakosha kuti tinge tichiwanikwa kumisangano yakadaro tichidzidza tichitaura pamwe chete nevamwe kuti tingaita zvipi kuti tisasvibisa mhepo yedu yatingati ozone layer iyeye. Asi kana zvakamira zvakadai vanhu vanofanira kuona ndo zvimwe chete kuti nyangwe pamba kana mukaona kuti homwe haina kumira zvakanaka munotorijusa huwandu hwezvinhu zvamunodya, huwandu hwenzendo dzamunoita chaidzo. Zvindo zvinoitwa nemunhu ane chido chekuti pamba pagadzirika.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nenyanzvi dzinoona nezvemamiriro ekunze kuti tinzwewo mafungiro adzo panyaya iyi. Musangano uri kuitwa kuMorocco uchazeya nyaya dzekushandikwa kwemamiriro ekunze, nyaya dzemhando dzemoto, kuwanikwa pamwe nekuchengetedzwa kwechikafu, pamwe nenzira dzingashandiswa kuti zvinhu zvifambirane nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Musangano wezvemamiriro ekunze uyu uri kuitwa panguva iyo Zimbabwe iri yedzimwe nyika muAfrica dzakatarisana nenzara iyo yakakonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Remangwana rezvekuchengetedzwa kwemamiriro ekunze harinawo kunyatsojeka mushure mekunge America yasarudza vaDonald Trump kuti vave mutungamiriri mutsva wenyika iyi. VaTrump nebato ravo remaRepublicans havawirirane zvachose nezviri kuitwa neUnited Nations kuedza kugadzirisa nyaya yemamiriro ekunze vaTrump mukutsvaga rutsigiro vakati vanogona kusaremekedza zvibvumirano zvakaitwa nemutungamiriri wenyika yavo vavari kuzotsiva vaBarack Obama zvakaita secheParis Agreement icho chakatora makore akawanda kuti chinyoreranwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.